mashoko akabudiswa nebazi rezveutano vanhu makumi matanhatu nevashanu vakabata nechirwere ichi nezuro munyika munzvimbo dzakaita sebhohera bhikita zaka mutare nemhondorongezi mumwe mubereki wekanyahunda kubhikita vakurai mazambani vanoti vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka munharaunda mavo
akutyira isusu kuti vana vedu vangangokanganisika nekuda kwedenda rakapinda muchikoro saka ichitarisira kuti kana zvaichibvira hurumende yakundidza kutora way forward kuti kana zvichibvira vana vatombodzoka kubva kuchikoro because hatisi kuona vana vedu vasiri sefu ndopa akunesa ipapo kuti vamwe vacho vari kukomplaina nenyaya yemudumbu uye vari kuita manyoka uye vakatarisa nekunyora bvunzo saka tavawaridzi manje tichiziva kuti tobuda nepati
mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reamalgamated rochers union of zimbabwe vaobed masaraure vati hurumende inofanira kuwanisa vana mvura yakachena muzvikoro
tiri kuchema vana vaviri vakaparasirwa neupenyu kubhuera central nedenda rekorera zvinhuwo zvino zvinosuwisa kuti muna 21st century tiri kurasikirwa upenyu hwevana nedambudziko iri tinokurudzira kuti zvikoro zvinenge zvawanikwa zvine denda iri zvisina mvura nezvimwe zvakadaro zvimbotivharwei kwechinguva chidoko hurumende ichimhanyamhanya kuisa mabohos
chirwere ichi chinogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatanga svondo rino uye dzefom 4 nefom 6 dzisati dzatanga mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo riri kushanda nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro
taona kuti pane pakuda kuita kupararira denda rekorera iri tinobatana nevebazi rezveutano kuti tidzivirire kupararira kwedenda rekorera korera iyi haizi kuti inowanikwa muzvikoro medu inokwanisa kunge yabva munharaunda youya muzvikoro medu kwete kuti muzvikoro medu mune musina utsanana zvikoro zvedu zvine utsanana hwakanaka
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati hurumende ingatoimisa nyanzvi munzvimbo dzine dambudziko iri
chekutanga ndechekuti hurumende iri pamusoro pezvose ndingati atumira nyanzvi dzavo dzokuenda kuprovhinsi vachibatana neveprovhinsi vachiona vamiriro akaita chirwere ikoko outbreak hurumende yagara ichiita tinodambo yekubatsira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki nedzimotokari but however nedzimosvikika kwese vanenge variko
nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba vasinias makurira avo vane chipatara chavo chinonzi makurira memorial hospital mumasvingo vati hurumende inofanira kuwedzera zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kuti vashambidzike nekuchengetedza utano hwavo
uyezve kana tobika chikafu chedu tiri chibika chaizvo chaizvo tinyatsoibva here tiri kushandisa mvura kwayo kwayo here and one of the best ways yekuuraya chinokonzeresa korera is just to boil our water supply
chirwere chekorera chinoparara kubudikidza nekudya chikafu chine hutachiwana kana kuti bhakitiriya nekunwa mvura isina kuchena kudya zvisina kubikwa zvakanaka kune dambudziko zvakare anenge abatwa nechirwere ichi anoita manyoka kunzwa kuneta kuda kurutsa kuperezeka muviri uye kunzwa nyota zvakanyanya vanhu vanokurudzirwa kuenda kuchipatara nekukasika hurumende inoti vanhu makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 98 vafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba.